Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 mbudzi 2023. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wenhengo yeCCC Bishop Tafumane Masaya vakapambwa nemusi wemugoverera kumavhuku wakawanikwa mumapurazi eAkuchuras. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato vanopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvirova dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi weimwe nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapangwa nemusi wemugovera
takatuma wakomana wedu wakanotsvaga munhu. Taona kuti mazuva awanda, maawazi awanda, umwe wedu mufundisi Masaya akapambwa asati adzoka. So taona zvakakodzera kuti ngatitume vamwe waende kunotarisa kumapurazi kunova kwakambosiiwa Jeff Carlos. Tikati mukuda chimwe mufundisi wanonga wakarohwa wakakuwara zvakanyanyisa. Saka regedzai tinotsvaga kana pamwana wanga wakasungirirwa pamuti kana anything zvekuti pamwe watadza kufamba semunhu anenge akuwadzwa. So mukuedza kutsvagurudza mudzimbo vamwe wedu vakaenda kunotsvaga mufundisi kwachabwino pakazofonera vachinzwa kuti kune bhodhi yawanikwa kuParirenyatwa. Ndokudzoka kwakabva kumapurazi vachidzoka kuParirenyatwa vachisvika zvikanzi bhodhi iri pano asi munhu ari umo state yaari haichanyatsi kuoneka asi awanekwa aine hembe dzemusangano weCCC. So pakuzoedza kutarisa vakazoona bhutsu yanga akapfeka jombo ndondo yakabva akapfeka jombo pamba neovhorosi. So hembe dzanga dzisipo. So mapurisa akuzodzoka kuRoadsview Police ndopavazoratidza hembe dzine mifananidzo yekumavhuku nemazita ekuti mavhuku tava taziva kuti munhu ndiye umwe angari pakati pedhibhozi yanga ine zita rangu tisheti imwe yanga akapfeka yanga iri yekandidheti. Saka sakandidheti ndaine matiza reipa paelection. So takava taziva kuti ndiye munhu. So munhu akakuwara, munhu akakuwadzwa, akatemwa temwa nemabhemba zvinoratidza kuti vanhu vanga vari redi to kill and vanhu vanga vafambira misheni iyoyo. So tiri kunzwa kubatikana semhuri yemabhuku, takabatikana semusha. Vanhu vari shocked nekuti tingaurayirana here chichokwadi kuurayirana sarudzo dzemaby elections. So takabatikana semhuri yemabhuku tafara constituency, takabatikana semhusi yeCCC, takabatikana sevagari vemabhuku tese.
Mapurisa pane zvakambotaura here pamusoro penyaya iyi? Uye impi hama dzomufi nderipi danho ravachatora pamusoro penyaya iyi?
Zviro pakaendwa kuchipatara nezviro pakaendwa nemwana womukomana mwana wamufundisi Masaya. So pakuedza kuongorora kuti ndi here, mapurisa akati hatisati aneta tayanza kuongorora kuti ndizvo here. So tichaenda kuchipatara nemhuri mai Masaya vanzi vauya adzimai vavo vatarisiwa kuti ndizvo here. So mukuedza kupfudziridza ndikufungidzira kuti mapurisa achaita yatoti forensic audit forensic vachitarisa kuti ndi here munhu iyeye vachitsvagurudzawo semaongororo avanoita. But tamirira kuti adzimai vavo wazoendewo kuchipatara vachinoona patiri kufungidzira kuti ndiwo mutumbi wedu wamufundisi.
Ko bato renyu reCCC pane zvariri kuronga kuita here? Pane zvarambotaurawo here kuhama dzomufi nemwe vatsigiri vebato here?
Isu sebato tichamira nemhuri nekuti mufundisi vaimira nemusangano. So tichatungamidza mhuri pamberi ndo inenge ichitipa maguidelines kuti tofamba sei. Asi isu semusangano tinofanira kunge tiri kuchema nekuti tsika yedu nguva dzose kuchema nevanochema. So tichange tiri pandamo tichibata pamwe chete nemhuri asi mhuri ndiyo inenge ichitungamira rufu tichitevera mashure semisangano zvakare tichamirira an official party position after all my investigations kuti chii chakazoitika munhu tanza kugutsikana zvakanaka kuti munhu ashaya uyu ndewedu semuonera ataita asi tichazomirira official statement from the party leadership
avo vanga vari vanomirira bato reTCC kumapfukuta fara musarudzo dzeby election vaFibion Munyaradzi kufa kutizwi vari Barnare kuHarare neStudio 7 Bishop Tafuma neMasaya vanofungidzwa kuti vakapambwa nevanhu vanofungidzwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato rezanu PF zvichakadaro rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubvutwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kunofanirwa kumiswa vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu havafaniri kushungurudzwa kana kupondwa pamusoro pezvesarudzo
vawande sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshushikana zvikuru tichinzwa nenhau yekuti vamasaya avo vakapambwa vari kunzi vawanikwa vakatoshaya zvinhu zvinotitambudza zvinhu zvinotigumbura chokwadi nyaya yakadai inyaya yatanga tisingatarisire takagara tichitaura sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti by now tanga tichifunga kuti tava mupost election environment and normally mupost election environment tinodzokera watinoti mumadefault settings tinodzokera paya patakajaira pekuti vanhu vanotanga kuverenga zvakare kuti maelections papapa achanga aripo in the next 5 years muna 2028 vanhu vomirira zvavo sarudzo vaino hope yeunomabva sarudzo yangu bato richahwina uro zvichafamba sei asi for now vanhu vanenge vachiita zveupenyu hwavo izvozvi hongu taakuona marecalls ayo ari kuitwa marecalls akonzera zvino kuti kuchinzi kuve neby election kana kwava neby election todzokera zvakare mumudhi dziya dziya dzekuti tinotanga kuona political violence ichiitika
chii chamuri kuona apa vaMandinde
chiri kunetsa zvakare nyaya yatiri kuona mukuongorora kuri kubva kupera kwaita sarudzo dzedu dza2023 idzi dzekusva August 23 hatina kupinda matinoti mupost election environment yekuti we then get back to the peaceful ways of doing things as Zimbabweans. So izvozvozvo zvinhu zviri kutitambudza tiri kuchaya kuti chii chiri kuita kuti tingoramba tiri in a perpetual state yekuti senyika ticharamba tiri munyaya yemaelections. Tanzwa zvakare kuti mao marikozi ari kuuya asi kana zvokonzeresa kuti vanhu vafe zvinhu zvinotitambudza.
Sekuona kwenyu mapurisa ari kuita basa ravo nenzira yakakwana here vaMandinde?
SenGO Forum, we call upon the police to be professional for once. Chokwadi nyaya yekuti svondo rakapera takanzwa vachiti hatina kuwana reports. Izvozvi nhasi vaakubvuma nekuti kwava nomutumbi vamwe vanhu vangani vachafa mapurisa vachiramba vachiti hatisi kuziva nezvekupambuka kwevanhu. Chokwadi, we call upon the police to do what is right, to be professional in the manner in which they handle these cases dzamaabduction.
Pane masangano ekunze ari kubetsera here mudambudziko rakatarisana nenyika iri?
Certainly, we call upon also the regional and international community to call for peace in Zimbabwe. Izvi zviri kuramba zvichiitika asi ruzvi vaitarisirwa nevanhu vese asi ruzvi vatotarisira samasangano akazvimirira oga zvinhu zvinokuti we want peace in Zimbabwe and it's for everyone. No life is worth being lost nenyaya yematongerwo enyika.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira nezuro vakaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muTCC uye rakamirira kukunda musarudzo dzemabai election vachiti mapurisa aripo uye anogona kutarisa munyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kudzokera kuZimbabwe kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunogona kukonzera matambudziko mazhinji kuhurumende sezvo pasina mabasa uye kutanga mabhizimisi munyika kwakaoma uye kune zvipinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti vanhu vakanga vambobuda muZimbabwe vanopfuura miriyoni rimwe chete vakadzoka kuZimbabwe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino, vachiti vanhu ava vakadzoka kuzogara zvachose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kutariswa ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kuZimbabwe zviri kubva kupi, vachiti munyika hamuna mabasa uye kutanga mabhizimisi kune matambudziko ako anosanganisira kushayikwa kwemari yekunze, magetsi, huori nezvimwe.
Kuti tizvirove dundundu muZimbabwe sehurumende tichiti kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kuti zvikwanise kuuya muZimbabwe kuzogara zvichifoma mabhizimusi, tingava tinonyeperana. Zvekare ngatizive zvekare kuti chimwe chikonzero chaita kuti vokunze vawande pakudzoka kwavo muZimbabwe kupera kwemapepa okuSouth Africa, kana kuti tarisiro yekuti anopera yaigara ichitaurwa zvekare noruvengo rwanga rwavapo kuSouth Africa nezvizvarwa zvomuSouth Africa kuvanhu vokuZimbabwe kuchiindaikumba ndo zvimwe zvakaita kuti vanhu vange vachidzokera muZimbabwe vachinoti kumusha kuri nani kusina mai hakuendwe. Saka ngatisatiso vakauya nokuda kwokuti hurumende yaiti uyai muzoita zvipi nezvipi, atisi kuvavona kuti vari papi vachiita zvipi zvacho zvataurwa. Zvekare gwaro iri rabudiswa neZimbabwe National Statistics Agency dai rataura kuti zvizvarwa izvi zvaidzoka zvichibva kupi kwacho, tinatsokuvona kuti handivo here vaiva vari kuSouth Africa kana kuti vava vari kuBotswana vava kuuya kuzovhota, tione kuti vakawandira vachibva kupi kwacho.
Sei musingazvioni zvakanaka, profesa? Munoita semusingavimbi nevanonzi vari kudzoka?
Ruzhinji rwezvizvarwa izvi zviri kudzoka kuZimbabwe vari kudzoka vachienda kungondogara vamwe kumusha. Tinova tinoziva vari kuenda kunogara kumusha, vamwe vari kungondogara maguta matiri kudai kunzwa kuti umbavhu hwati kurumbire nokuti havana zvokuita. Saka dai kuri kuti hurumende yatibudira pachena kuti vaya vari kudzoka vaya mabhizinesi akazofomewa akati akati, mabhizinesi akafomewa ivano vakava vari kunze atiunzira mabasa akadini, atiunzira mari dzakadini. Saka kuti tingotita zvirova dundundu tichitiso vazodzoka nokuda kwokuti hurumende iri kuti ngavadzoke vazoparticipata muikonomi ita zvipi, ngavachitibudira pachena, tinatsokuona kuti kuvandudzwa kwaitwawo upfumi hweZimbabwe novaigara kunze kwacho ndokupi kwacho, kana kuti tirikutaura zviri mumhepo zvisina umbowo maoko edu kuti vadzoka vakazoita zvino musoro zvokuvandudza upfumi hweZimbabwe. Hatisi kuona kuvandudzika kwoupfumi hweZimbabwe kungatenge kwaita mukurumbira wokuti hurumende ingazvirova dundundu ichiti iyo zvirongwa zvayo zvokuti vanhu dzokai kumusha zvazobudirira.
Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichitambira mari zhinji kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kudzoka kunonzi kuri kuita vanhu uku kuchakonzerei munyaya dzezvemari, profesa?
Kudzoka kworuzhinji rwokumusha kuchange kuchiafekta chaizvo mari dziya dzatainzwa nehurumende dzichinzi vanhu vari kunze vatumidzira mari dzakati dzakati. Ruzhinji rwese rwuri kunze urwu rwanzi rwazodzoka muZimbabwe, rwunodarika irwo churu chavanhu chidzoka muZimbabwe. Vanhu ivavo ndo vamwe vacho vaitumidzira mari kuZimbabwe, hama dzavo mari ichipinda muupfumi hwenyika. Zvino kudzoka kwavo muZimbabwe ruzhinji rwacho rusina zvokuita zvichaita kuti mari iya yaisitumidzirwa muZimbabwe kuvanhu inge ichiita shoma, upfumi hweZimbabwe huchinge huchiwedzera kuzokamina. Ngatizive isu kuti vanhu ivava chero vamwe vokunze vavuya vachida kuita zvemabhizimusi, kuZimbabwe kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti mabhizimusi asabudirira. Chikurukuru chacho chatinoona isu magetsi ari kushayikwa. Kushayikwa kwamagetsi kunoita kuti kuita business yatinoti the cost of doing business iyei iwedzere muZimbabwe ikure, zvinozoita izvo kuti mitengo irambe ichiwedzera. Saka vatengi vanozoita vashoma. Ma conditions ari kuZimbabwe parizvino haasati anzi ati anaka kuti patinge tichiwana vanhu vokunze kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinge zvichidzokera muZimbabwe kunotanga mabhizimisi anganzi anobudirira.
Kuti vanhu vagutsikane nezviri kutaurwa izvi, chii chinofanirwa kuitwa nehurumende?
Kuti hurumende ikwanise kutipwisa isu vanoongorora nezveupfumi hwenyika, ngavangoburitsa mabhizimisi acho akafomewa, ngavangoburitsa mabasa acho akagadzirwa, vagoburitsa zvekare kuti upfumi hweZimbabwe hwabudirira nechikamu chipi chinoonekwavo nomunhu unenge ari kumusha. Nokuti ndipo pane mwoyo wangu ipopo pamunhu uri kumusha, kubudirira kwake murombo uyoyo ndo kunotiratidza kuti upfumi hwenyika huri kubudirira, kwete kubudirira kuvane mari vanazvo. Hazvina zvazvinoreva kuwandu kwavanhu vari munyika kana vane mari vachingoramba vachiita mari, vasina mari vachiwedzera kushayiwa mari.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutauriri webazi reimmigration Amai Memory Mugwagwa vanoti zvirongwa zvehurumende zvokukwezva vashanyi pamwe nekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi zviri kukonzera vanhu vazhinji, zvizvarwa nevamwe kuti vauye kuZimbabwe. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano rinoona nezvekubudirira reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoyambira kuti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nehafu vakatarisana nenzara, pachizodiwa matani ezvekudya anoita zviuru gumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemashanu kana kuti 18,915 tons pamwedzi. MuNewsday makare, chirongwa chekuisa magetsi mumaruwa chakatangwa mugore ra2002 chinonzi hachisi kufamba zvakanaka pamusoro pekushandiswa kwezvinhu zvisina kusimba zvinonzi zvinodonha makore mashoma zvabva kudzikwa. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAS rinonzi riri kupindira muchirongwa chepfumvudza richiramba kuti vatsigiri vebato reCCC vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa kuHurungwe West. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu veStudio 7, handizivi kuti hamudzidzi makaita semunoramba muchindobvunza Farai marapira each and every time ene maanza zaanokupai aanoti invalid. Vakadzidziswa kunyepa vanhu vezana zvekuti chero mukamubvunza chaanenge aona Farai marapira haabvumi, anongoti hatisati tanzwa vanhu bato redu ibato risingaiti mhirizhonga, president vedu vakataura nhema kuti pfu. But each and every time on Studio 7 munama muchibvunza kuti ngaiti mbobvunza Farai marapira and he give you the same answer. Zvirinani kurega kuvabvunza vese nespokesperson yemapurisa muZimbabwe anoti hatina chatati tanzwa, asi vanhu vanenge vachirohwa ini backyard market zvinorwadza izvozvo. Kwee, nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanadzo vanoenda kundoprotesta kundoratidzira nekuda kwehondo iri kuitika kuIsrael nePalestine. Ndosaka nyika dzemuAfrica dzine uropo humwe hunosiririsa. Mwari akati, I will bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. Taisai mone nyika dzedziri kusapota Israel kupfuma kwadzake yataura neAmerica wana Britain wana Germany. They know the biblical kuti hondo yekuIsrael nePalestine is biblical.
Uyo anonzi Farai marapiro, uyo Farai marapiro mutauri weZANU-PF anotaura somunhu akatsvira mumba. Regai kutaura naye, hatozivi zvaanotaura. Anotaura kuti vanhu vanobika navo vanhu vachipambiwa, iye anga ari mwana wake ari kupambiwa, haasi kutaura achidaro. Dei zvaimbogona kuti rimwe zuva zviitiko zvakaita sazviitike kwavari, vanhu vari kupambiwa vasina zvavatadza, vachingonyangariswa zvisina tsarukano. Farai marapira, hapana chisingaperi. That must be known by you. Chimwe nechimwe chine nguva yazvo, zvichapera. Munoramba zvinhu zvamuri kuziva, zvamuri kuita zuva roga rega, muchitora vanhu muchinyangarisa vanhu. Ivo vanhu muri kunyangarisa nguva yega yega munovaisepiko? Munomuvanyangarisira chii? Ko purpose yemaelections ndei?
Regai kutana elections kana musika tiku contest. Hamuno kukwidza munango pinda nema big dog marapira. Zvichapera zvaurikitira vana veZimbabwe. Zvichapera zvaurikitira vana veZimbabwe.
Kuti savangu sei uchiona mumwe. Kana chiri chokwadi kuti uri mwana munanga. Chiri chokwadi kuti mwana kumana munanga. Chokwadi mwe wakoka ipaswa baba. Chokwadi mwe wakoka ipaswa baba. Nei kuchema kwani kwese uchitambudza vanhu pasini kai. Na iwo madzimu varikubari pasi vakarwira nyika vamakadimurwa musoro nanhasi uno vamwe vavo bheti haana makumbo vamwe vanoswa pakumbo vasina kana neamubatsirawo asi nhasi vanochema kudai chovira hana kana chine chavawana nhasi unonorwa nevanhu vanorwa nokuti dai kodzidai nyika yedu yanakawo tigarwe nenyika dzedu tete seti hatinawo nyika kuti wavasiki ndimwe nhasi uripo paku kanganisa zvinhu zvese chavangu kudenga kuna mwari pasi pane vadzimu vanotunga kuchema kuvazhinji muna mato mukuru kune vadzimu nevari kudenga chavangu
ndichangombotaurawo zvedu pamusoro peabduction iri kuitwa vanhu kupambwa nekubayiwa majekiseni muridzi veizvi anonzi munyaradzika jese kana uchizvinzwa iwe kajese regedza zvauri kuita iwe ndiwe une uri ona wetocharing muzimbabwe unoronga kuti nhasi imp wecc nhenge endai munomutoche endai munomupamba munyaradzikajese iwe kajese nyara wana wezimbabwe vanyare hausvodikani hauna tsitsi neiko newe uchangofawo newe uchangofa nyange vakabayiwa majekiseni asi newe jekiseni rako rakakumirira uchangorwarawo ukangofa munyaradzikajese iwe munyaradzikajese tinyare
mamukasei pastudio 7 zanupiefu kana iti akatora nyika nehondo wendona haitore nyika nehondo zvakadero chimuti chinoenda unachamisa ZANUPF hakuna munhu anoida mukati menyika nyange tashandisa vhairendi nyange hondo tikada kugaya kudzorera izvezvi tiri kangogadzirira pango zanzi vakomana pindai musango izvezvi puti dzangu kando apa totopinda musango izvezvi hatisi kumbomira kana karekanga zanzi puti dziri apa dzipindai musango mupombana nezimbabwe totopinda unopombana nezimbabwe hatimiri so ndo solution imwe inomboitwa hangu pamberi netriple c pasi nezanupf
nyaya yana Mnangagwa yana Mnangagwa irope inotobva kure chaku chaiko inotobva kure inotengerwezi rinoramba ruchierera ruchienda ruchiuraya vanhu ruchiuraya vanhu pane mutauro ataura kuti ande tinoita hondo hondo ingagone kuti iitike kuti tibvise Mnangagwa asi chinoitika nechekuti tinenge taakuurayana pachedu pachezvedu isusu nekuti kana tikati tiri kunze kwenyika patinodzoka zaita kuti tiri kuya kuzowezera nevanengena vedu nevazukuru vedu nevakoma vedu nehanzvadzi dzedu nanatiti nanambuya varimo muzimbabwe imomo nevanhu vatinenge tichinetsana navo chiri kudiwa ndechekudai tatsvaga zano titaurawo nedzimwe nyika kuti dzitibatsire kana kuine vakuru vetriple c vari kumberi kwachinotaurawo nedzimwe nyika kuti vatibatsirewo pamusoro pechikara chagara mukati menyika yedu izi zizi chairova rinogara muti tinenyanga asi rakazopedzisira rakazokurwa nenhengure wani sakadai tagona kuti tibatane tiri tagona kuti isusu ngatibatanei
uyo anonzi Farai Marapira uyo ngaasaononga ari kutaurira vana vake kuti anzi isusu tinogadzira nhau ngavaendomapurisa mapurisa acho ane chii chaanobudisa ipapo ane chii chaanobudisa chinonzi nhasi unovatsvaga munhu wamuwana ivo vakaregera itaidza mara chaiye achinyura vachingoti endai kumapurisa mapurisa anokubatsira endai kumapurisa mapurisa anokubatsira asi izvezvi kutaura chokwadi for the meantime itaidza mara akatorowa mapurisa acho aripo avari kuti endai kumapurisa mapurisa aya mapurisa ezano haasi mapurisa euyo enyika ndosaka iva kungonakira kuti anzi endai kumapurisa unoenda kupiko unoziva kuti unoenda kuzvipereka kuti pamusoro pezvo mungasvika mukaripota mimi ndimusvika mubatwa kuri musungu mimi ndimuchema kuti wedu we tiri kutivungurudzwa ndimo bato remusungu zvakaita futi vasikana ava mazuva aya vaakutopindwa mukoti nanhasi anga vasati taura zvinhuvausina kuzvivesa vafunze kuti vanzi togadzira nyaya yekuti tiro vanhu nekutsika vanhu zvakaitwa uyu pamusunwa zvakamboitwa kudii chaita drama rugadzira ndichisa munhu mimba ndichichura vanhu ngavatende mhosho dzavo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muri yemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Rahman Gumbo, uyo akashaya nemusi wechishanu kuBotswana, yazivisa vatori venhau kuti vanotarisira kuti mutumbi wemufi uchasvika munyika nemusi wechitatu kana kuti musi wechina. Mutauriri wemhuri yavaGumbo vaZebulon Nhlanga vaudza vatori venhau vachiti vachazozivisa zuva rekuchengetwa kwavo. Evans Zininga abata mumwe wapatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu namazuva aRahman Gumbo, Stanley Chirambadare, kuti tinze maonero ake.
Ya, iyo ndiyo tinoti kana tasvika kubhora ekombuniti futbola, kubrari player, he was a good player man. Takatamba navo vari kuHighlanders, timu yavo yaitwa Mpini Tsao chaiko. Uyezve iko zvazvi napedza, munhu wandaitodhila naye, he was a gentleman. You always look at the text and everything. And I think that it is very good. You know, I think it is correct. But I am one of those people who is threatened by his boss, you know. And I'm also, as a football people, we have lost, you know, and that export is in representing Zimbabwe in Botswana as a coach. And then, you know, Shari Zimbabwe, and that is Mudira, Ari Botswana, Achita Bako, and the Kushakwati Kunzan, that don't do what they're in Kunyan, and this one. Because in Doma Ambassador, I can put anything at team, though. I can't do that food. So these are the good people who have been helping, you know, football develop wherever they are.
Ndingatarisewo kuti vechidiki vari kukura vari kusimukira munyaya dzenhabvu idzi mazuva ano, ndezvipi zvamungati vangadzidze kubva pana Rahman Gumbo?
Munoona kana munhu akatamba bhora akasvika kunational team, kana uri mwana ari kukura, ndo chinangwa chekutamba bhora, to be amongst the best in the country and represent your country. Saka komana vari kukura vazi vanofanira kuita ndezveri kana vachitamba bhora vachitraina izvezvi, they should work very hard so that they can reach my levels iwayo. And better still, this day's football has become more of a profession. Akatamba zvakanyanya anogona kukura pari kunze kwenyika and make more money. Don't need much motivation, but just looking at the current situation that he is in, that should be enough to motivate him to do better than.
Avo vanga vari umwe wevatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu mumazuva aRahman Gumbo vaStanley Chirambadare vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Ndivayo
Baba Baba Baba
Nivateriri vayo Inotinda Nibasa kura munotipa
Sezvo nguva yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutumbi wenhengo yeTriple C Bishop Tapfumane Masaya vakapangwa nemusi wemugovera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eActuras. Sangano reZimbabwe Human Rights Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato anopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazorora dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Danono Kawande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.